munzvimbo dzatafamba vanhu vakawanda vanga vasina kupfeka mamasi uye vakaungana vachirwa hwahwa panzvimbo dzekutandarira dzakawanda. Mumwe anga asina kupfeka masi ndivaGerald Mazivanhanga vepachaoma. Vamazivanhanga vachichirwere chinowanikwa mumadhorobha mune vanhu vakawanda vari panzvimbo imwe chete.
Ithink kuti vanhu vanenge vanongo vasiri kuzvitora serious ndokunga vanhu vanongoona asif chirwere chinenge chinowanika kumatauni like zvakaita zvaita korera.
Izvi zvatsigirwa nemumwe mugari wekuRasingora vapaida moyo rugeje ava vati vanhu vekumaruwa havasi kutora chirwere checovid-19 neudzamo hwacho.
Ithink kuti pamwe vanenge vasiri kuzvitora serious here handizivi. Handizivi ndokunga pamwe vasati vamboonawo kana kunzwa kunzi pane abatwa here munharaunda handizivi.
Mukuru mubazi rezveutano mudunhu reZimba, Dr. Terence Dandazi, vati svondo rino chete vanhu vana vakafa mudunhu ravo zvichienzaniswa negore rapera risina kufa kana munhu mumwe chete mudunhu. Dr. Dandazi, vatongorora yakaitwa pavanhu vakafa inoratidza kuti vakambovhakachira hama neshamwari kuHarare nedzimwe nzvimbo munyika ndivo vakabatwa nechirwere ichi.
Vanhu ngavagare kuimba, ngavasafamba, ngavagare kuchimba dzavo nokupfeka mamaski ivovovo nekukiza maoko. But you will find it most of our faces one nekuti ukazozvera hisi yacho nonzi vakakamboenda kuHarare paKrishna kana iyaa public transport idzodzidzo might be the driver nyaya yekuti achinjiko anenge ari paya kutane kwachitare.
Huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 kumaruva huri kuramba huchikwira izvo zvapa kuti vebazi rezvekuburitswa kwemashoko vafambe kumaruva vachipa dzidziso. Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mudunhu reZimba, vaJohanis Kachikuli, vaudza vanhu vepachaoma kuti vatevedzere zviri kukurudzirwa sezvo chirwere ichi chave kumaruzevha uye chakatouraya vanhu vatatu svondo rino chete mudunhu reZimba.
Tinokurudzirwa kugara kuba kana pasina zvekugari zvokubatsira maketi anyarisa muno mazvimba maketi zvedu avaisa ngaitacherekedza kuti palasimandinoitete maketi muno mazvimba ari kudarisa maketi ose gore rapera ndevati madhari kumomhanya pasvondo rino chete tatakirwa nevanhu vatatu svondo rino chete mafa tatakirwa nevanhu vatatu were chekorona vhairasi.
Munyika yose chirwere ichi chauraya vanhu mazana mana nemakumi matanhatu nevasere kana kuti 468 uye vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru gumi nezvipfumbamwe nemazana matanhatu nemakumi matanhatu kana kuti 19,660. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.